Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti kugara mudzimba ndiyo nzira chete ingaita kuti nyika ikunde kurwisa chirwere checoronavirus.
Social distancing is the only way you make that chirwere spread. Yatinoti flattening the curve, handizvozvo curve iri kukwira. Kuiflatena, vanhu vanofanira kumeka sure kuti havasangani vakawanda, because chirwere chinobva pane mumwe chichienda pane mumwe. Dai kuti hapana mumwe wacho then achimbosvika, chinongoramba chiri pane mumwe wacho. Saka vanhu vakaramba vari kure nekure, achizobva apa chichienda pane mumwe, chinongobva apa chodonha chorasvika. But vanhu vakaramba vakaungana vachiita zvavari kuita kumupedza nhamo, vachiita zvavari kuita kusiya soo, vari kugroupu mumachechi mumachii. Chinowana kwekuenda, chinobva apa chichienda apa, chinobva apa chichienda apa, chobatira pane mumwe. Bhezi vairasi haisurvive kana iri kunzi iprotein iringoripo. So kana ina chimwe zvayawana kwashaya host inongoparara. Pane iprotein nefeti yakaitendeudza kudai, saka panongodisintegretawo feti iyo yobva yaparara.
Vachonzi vanoti sezvo vanhu vari kuramba vachienda kumabasa vachisangana, hurumende ndiyo yega ine simba rekuona kuti chirwere ichi hachiparariri kuburikidza nekutora matanho anoita kuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo. Vachonzi vanoti izvi zvikasaitwa nechimbi chimbi, nyika inogona kutozotadza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi, icho vati chinotapukiriranwa nekukasika.
Social distancing nekuona nekuziva kwedu vanhu havakwanisi kuita vari vega. Zvasi vati kuti anotoda matanho ehurumende anomanikidza vanhu kuti vashande vari mumagrupu imomo. Ndosaka pakaitwa malockdown, ndosaka paita vanhu vakaitwa lockdown. Vemuno tikuona kuti havasati vanyatsotora concept yacho zvakanaka. Vari kungoti business as usual. Nekuti kana zvakadaro chirwere pachinyatsorova munoziva hapana anogona kuzozvibata. Nekuti vanhu vari kungoita zvavo. Ngatititi kuti vanhu musapinde mutaundi, musaungane, regedzai kuungana. Chomuzvire akakosora chinoshaya pekuenda nekuti hapana vanhu.
Vachonzi vanotiwo kanzuro yave mushishi yekugadzirisa zvipatara zvayo zvese kuitira kuti zvive nemipanda inokwanisa kuzochengeterwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi, sezvo vari kuona kuti kana coronavhairasi ikatekeshera munyika, nzvimbo dzakagadzirirwa nehurumende sechipatara chavo cheWilkins hadzigoni kuzobatsira vese vanenge vabatwa nedambudziko iri.
Marodzi emuwokingi nemumwe kana achinge azvara tinoenda tonoita yekunazareti. Kana achinge azvara tochitanga kufunga zvamatende. Kana achinge zvaomesesa tisati kumapoliclinics, tine makliniki mumasuburb edu ese. Tinenge taakushandisa makliniki iwaya kuti tionere varwere ipapo. Pamakliniki ipapo tinogona zvakare kuisa matende. So zvakafanana nekuti kana Headcliff polyclinic, Mabvuku polyclinic, Mufakose budiriro tinokwanisa kuita setup. So ndozvatiri kutarisira kwezvinezvi tichiti Wilkins okay tinogona kuisa panazareti pato rinemapatients kumakliniki uku ndokutoziniva tine dare kutendera chitirikona kusatende panapa.
Vachonzi vanotiwo pari zvino chipatara cheWilkins chiri kuvandudzwa, izvo zviri kupa kuti vafanoshandisa chipatara cheBusiness Infectious Hospital. Vachonzi vatiwo kune mishonga inogadzirwa mudzimba kurwisa zvirwere zvakaita sechedziwa nekukosora, yakaita sekunwa malemon, kudya hutyi nezvimwe zvakadero. Vakati kana munhu abatwa necoronavhairasi anogona kutora mishonga iyi, asi zvakakosha kuti munhu uyu asasangana neruzhinji. Munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, avo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti nzvimbo dziripo pari zvino ishoma zvikuru kana pachitariswa zviri kuitika kune dzimwe nyika dzarohwa zvakanyanya nechirwere ichi.
Tikarohwa sezvo chakaita kunyika idzodzo, tichaona kuti izvo Thorngrove neWilkins hapana nezviripo zvose. Saka izvo tiri kukurudzira maguta edu ese kuti atsvage nzvimbo dzavangaipindure vogadziridza voita mahospitari, voite sambedha kuti tiwane nzvimbo dzeisolation. Chechipiri ndechekuti tinofanira kuita kuwedzera uwandu hwemaacute care facilities edu atinawo ane maventilator nezvimwe zvokubetsera vanhu vanenge vanyanyisa kurwara vaya. Izvi zvinofanira kuwanikwa kumahospitari ese edu, macentral hospitals, maprovincial hospitals and even madistrict hospitals.
Vamazore vavatiwa vachitarisa zvikuitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanogona kupora vasina kuenda kuchipatara.
Asi nyaya yekuchengetedza vanhu vari kumba yakakosha nokuti havasi vese vachada kuiswa muchipatara. Tinonzwa neexperience yavo vakatobuda machiri chirwere ichi kuti about 80% yevanhu vanobatwa neutachiona hweCOVID-19 vanogona kupora vari kumba, havanyanyi kurwara chaizvo.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti tarisiro yavo kuti dunhu rega rega rive nenzvimbo inokwanisa kubatsirwa vanhu vanenge vabatwa necoronavirus.
District roga roga ringadai rine a designated facility kana chipatara takamirira basa iroro rekuti pakatisangana nemunhu anenge afungidzirwa kuti aita corona, chipatara ichocho chinge chakagadzirira, chinge chichiwanikwa chine mishini yakakwana, chinge chichiwanikwa chine vashandi veutano vakadzidziswa kuti corona yacho vanoiita sei kana vasangana nemurwere. Ichiripo zvekare chipatara chinenge chine zvipfeko zvevashandi veutano zvakakwana.
Chirwere ichi chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chabata vanhu vanodarika 530,000 ezviuru, vashanu vari vemuZimbabwe, uye kuuraya vanhu vanodarika 224 pasi rose, mumwe chete Sororo Makambaru wemuZimbabwe. NASA America yavimbisa kubatsira Zimbabwe kurwisa coronavirus nemari inoita 440,000 zvemadhora ekuAmerica. Kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980, America yabatsira Zimbabwe munyaya dzeutano nemari inosvika $1 billion remadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.